Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu gunyana 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti musangano wavo kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora nhasi padande mutande ravo reTwitter vachiti musangano wavo wekutanga kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Asi zviri kubuda kuUnited Nations zviri kuratidza kuti zvinhu zvakaomera sangano iri, uye panyaya dzeutano nezvekudya Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muNew York anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vanoti chinangwa chavo chaive chekuti Zimbabwe itange kudyidzana nedzimwe nyika. Kunze kwemusangano nevatungamiri venyika, vamunangagwa vanotiwo vakasangana nevemabhizimisi vakavakurudzira kuti vauye kuzotanga mamwe mabhizimisi muZimbabwe uye kushanyira nyika iyi. Vanotiwo misangano yavo yakafamba zvakanaka, uye semaonero avo Zimbabwe yadzokera mugungano renyika dzepasi rino ichipuwawo chiremerera. Zimbabwe yakawanawo rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanova sachigaro weAfrican Union. VaKagame mumashoko avo kuUnited Nations vakati Zimbabwe yainge ichida rubatsiro kubva kunyika dzepasi rino.
As they set aside decades of mistrust and work toward a comprehensive settlement. It is important.
MuZimbabwe zvekare, nyika iyi iri mugwara rakanaka panyaya dzebudiriro, asi inoda rubatsiro nekurudziro kubva kunyika dzose dzepasi rino.
Asi vachitaura kumucheto wemusangano uyu, munyori anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica vaTibonagi vakati Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yakaita seIPA nePOSA, uye vakatiwo Zimbabwe inoziva zvairi kutarisirwa kuti iite neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzitange kudyidzana zvakare. KuUnited Nations kuri kubudawo nyaya yekuti zvinhu munyaya dzekurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB haina kumira zvakanaka. Mutedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Anna Mohammed vanoti pagore mari yekurwisa chirwere ichi iri kushomeka nemadhora anosvika biriyoni 10.3. Zimbabwe pari zvino iri kutatarika kuwana mari yekutenga mapiritsi ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe dambudziko riri kubudawo kumusangano weUnited Nations inyaya yekuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi maviri nerimwe kana kuti 821 million, kana kuti munhu mumwe chete pavanhu vapfumbamwe anoziya nenzara. Vakawanda vakatarisana nenzara vanobva kuAfrica nekuSouth America. Nzara inonzi yatove nemakore matatu ichiwedzera munyika dzepasi rino. MuZimbabwe, vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana vakatarisirwa kusangana nenzara gore rinouya nekuda kwemhepo inonzi El Nino iyo iri kutarisirwa kukanganisa kunaya kwemvura kutanga mwaka uno kusvika unotevera. musangano we United Nations uyu uri kupera musi wa 5 Gumiguru vatungamiri venyika vachitaura mudare re United Nations General Assembly uye vachitawo misangano kumucheto wemusangano mukuru uyu. Imwewo nyaya yakasumudzwa kumusangano uyu ndeye zvinotarisirwa ne United Nations kuti zviitwe nevechidiki. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vanoda kuti sangano ravo risimbise kushanda nevechidiki ava vanosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 billion pasi rose. Kuita izvi vaGuterres vanoti kodzero dzevechidiki dzinofanira kuremekedzwa uye vachiwaniswa mikana nemabasa. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndini Blessing Zulu.
Chungamiri we MDC Van Nelson Chamisa vanoti bato ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi, vaChamisa avo vari kuramba vakatsika madziro vachiti ndiwo vakasarudzwa neruzhinji rwavanhu, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati sarudzo yemutungamiri wenyika yakahwinwa navaEmmerson Mnangagwa veZANU-PF. Vanoti urongwa hwebato ravo kubva mumusangano hweutungamiri hwebato ravo hwenational standing committee hwavakaita nezuro vave kumira sebato rimwe chete nevose vakange vari mumubatanidzwa weMDC Alliance. VaChamisa vanoti chisungo ichi chakanangana nekuvaka gwara rekuti bato ravo ritungamire zvine mutsindo nenzira inocherechedza zvido zvevatsigiri vavo. VaChamisa vativo vanoda kuita sungawirirano neutungamiri hwese hwebato ravo vachiunza pfungwa itsva nemaonero matsva ari pasi pedonzvo reutungamiriri hwakajeka ravari kuti #smartleadership. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri uye vari chipanga mazano chavaChamisa, Dr. Nkulule Kosivanda, kuti tinzwe zvizhinji.
Standing committee ndiyo cabinet sangano re MDC inogara the week ichitarisa kuti sangano uchana zvakaita sei uye hungwa hwesangano hwakamira sei ichitarisa zvinenge zvasanganawo nemusangano zvine zvida kunyatsogadzirwa nekuchimbidzi ichiita madecisions ari the highest kukana pasina kuitwa National Council kana kuti Congress.
Totarisawo mashoko ataona achitsanangurwa vashandisa vara #smartleadership. Urongwa hupi huri mudonzo resmart leadership?
Mutungamiri weMDC Vanessa Mutamisa akapinda muchirongwa chekuti vanoda kuvamba musangano nenzira yekuti unoshanda zvakanaka uye uchibudisa zvirongwa zvakanaka zvinoita kuti sangano rikure nesangano rizogona kuti parinotanga kutunganyira kuti vakahwina rinenge rakagadzirira zvikurusa pachibudirira yatinoti iyo smart government.
Dr. Sibanda, tingangodewo kunzwawo kuti Divirana Muzvare Tokozani Kupe ririmowo here muzvirongwa zvitsva izvi?
Divirana Madam Kupe kana vachida kudzoka musangano vanotaura ka kuti aiwa tinoda kudzoka musangano. Potaro navaChamisa vanogara vakamirira kutaura nevana muZimbabwe vachibatsira kuvaka musangano nenzira isati yambowonekwa yakanaka zvikurusa uye havadi kusiya vamwe panze. Hapana anofanira kunge asiri musangano.
Chingatarisirwe chinosiyana zvanga zviri muMDC Alliance kuenda kumberi ndezvipi?
Njere dzese dzaiva muMDC Alliance dzapinda muMDC imwe chete. Saka zvinobatsira kuti zvinhu zvifambe nenzira yatinoti iri smooth and smart. Kuti izvezvi nezuro pakaita standing committee yanga ine nhengo dzemapato ese akapinda muMDC akadzoka muMDC, vaprofesa Vosvinyoyo vaivapo, vabiti vaivapo, vamafume vaivapo, vese ivavo vanhu vatanga kuchipinda musangano vachiunza ungwaru hwavo mukuronga mafambiro anoita sangano tendera mberi.
Dr. Nkulule Kosivanda ndivo chipanga mazano uye vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Vashandi ve Forestry Commission vanoti vanoda rubatsiro nekuti vave nemakore akawanda vasina kupiwa mari dzavo dzakakwana. Mumwe wevashandi ava aramba kudomwa nezita ati anoimba kuti gurukota idzva rezvemari vamutuli Ncube vachavabata zviri nani pane zvavaitwa nevaimbove gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vanoti vakavabisa kushanda vari pasi pehurumende muna 2015. Munyori mukuru weNational Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry vaZakia Tagwirei vanoti chimwe chakakonzera izvi ndechekuti vashandi ava havasi pasi pesangano rinomirira vashandi. Tatadza kubata vakuru muForestry Commission sezvo nhare dzavo dzange dzisingadavirwi. Tabata vatagwirei kuti tinzwisise zviri kuitika.
Chiri kunetsa kuvashandi veForestry Commission maunderpayments, vari kubhadharwa mari shoma pane dzakatarwa neNational Employment Council. Mutemo wemuZimbabwe unoti kambani yega yega inooperata muZimbabwe inofanirwa kunge iri affiliated to a National Employment Council. In this case, Forest Commission inofanirwa kunge iri affiliated ku National Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry. Asi pari zvino havasi affiliated to the National Employment Council. And at the same time, vashandi vavo havasi affiliated to any trade union. Saka employer ari kubhadhara mari iri pasi peyakatarwa yeNational Employment Council.
Saka zvava nenguva yakadini izvi zvichiitwa?
Zvave nenguva chaiyo, kunofunga kuma 6 years vanogona kupfuura vashandi vava vachipuwa mari dziri pasi pedzakatarwa pamutemo.
Vashandi ava vakambosvikawo kwamuriwo here vachichema chema kuti muvabatsire?
Havana kumbosvika. Ndinoona sokuti tinovatarisa kusvika kusaziva kuti veNational Employment Council vanovabatsira kusvika papi. And secondly, sevanhu vasiri affiliated to a registered trade union, havana anokwanisa kuvatungamirira kuti vazive kuti nyaya yavo yofamba sei.
Zvinoreva kuti hurumende haisi kuzviona here, haisi kuzvinzwa here?
Chinoita ndechekuti hurumende yakazopa masimba kumaNational Employment Council kuti aone kuti maindastry avo anoita fall under them ari kutevedzera zviri pamutemo here.
Saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei?
Isusu pari zvino hatina kana complaint yatatawana kubva kuvashandi vacho kuti vari kuunderpayiwa here. Tatozozviziva nokuda kwetrade union inenge ichida kuinda kunotsvaga vashandi vari kuti vavadi vave mamembers avo. Ndovanozotiudza kuti pakati nedambudziko rakati.
Vanhu vamuri kutaura ava vanoita basa rei kuForestry Commission?
Vanhu ava vanocheka matanda, ndo yatinoti lumber milling. Vanocheka matanda, votengesa matanda.
Saka kubva panapa muchii chamungavaitira?
Dai kuri kutaura an official complaint from the workers, zvaive nyore kuti vabatsire.
Ndine email yabva kune umwe mushandi, ndokutumirai. Kana ndatumira munokwanisa kuvabatsira here?
Zvakanaka chaizvo, zvakanaka chaizvo. Munotitumira email yacho tinovabatsira.
Avo vange vari munyori mukuru weNational Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry vaZakia Tagwirei vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vanga vakapakatira zvombo varwisa mauto anga achifora kuchamhembe kwakadziva kumavirira kweIran. Vanhu makumi maviri nevashanu vakafa uye vanhu makumi matanhatu vakakuvara. Vakuru vakuru vanoti varwisi avo vanga vari vaviri vafavo. Asi vamwe vanoti vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo varwisa vasungwa. Chikwata cheIslamic State pamwe neche Arab Struggle Movement for the Liberation of Avaz vose vanoti ndivo varwisa mudunhu reKuzestan. Bazi rezvemukati meAmerica raburitsa urongwa hwarinoti riri kuda kuona kuti vose vanopinda muAmerica havasi kuuya kuti vawane zvinhu pachena zvakaita sechikafu chinovaka muviri, mushonga uye pekugara. Munyori webazi iri Kirsten Nielsen vati vaisa urongwa uhu padande mutande kuitira kuti vanzwewo pfungwa dzeveruzhinji. Mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa ichiita zvemitambo inoti yakazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mabasa ezvemutambo. Asi vanoti vachaita izvi chete kana gurukota rezvemutambo muzvare Kirsty Coventry vagadzirisa matambudziko ari kusangana nevanoita zvemitambo. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Mudzidzisi wemutambo wekiriketi muSouth Africa, Kevin Mwase, anoti ari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwezvirongwa zvinofanira kutevedzerwa nevatambi vekiriketi. Anoti ichi ndicho chimwe chezvichemo zvinofanira kugadziriswa.
Tisasa kiriketi from Cricket Zimbabwe, tine zvakawanda zvatinoshota tichikompeya kwatiri kuno kuSouth Africa. Structural development, hatina mafacilities ekutambira ende maclubs ari kunzi azvionere government haisubatsiro vachivaka ma infrastructure. Tikatarisa South Africa, every town, every location yaunoenda kune ma infrastructures ema sports akasiyana siyana.
Mwase uyo akambotambawo mupo uyu muZimbabwe anoti Zimbabwe haikoshesi mitambo sebasa. Nekudaro muzvare Coventry vakagadzisa dambudziko iri akazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mutambo uyu munyika yake.
Chimwe chino chikurusa sport kuZimbabwe haionekwe sebasa, inoonekwa sepassion. Tikachinja mafungire yayo kuti kochi munhu akangoitwa semunhu wese anodo anda chikafu. Tikatomutambirisa ndo chekutanga kuti tinenge tatocreata mabasa kuti makochi edu yapanze kunge vange achizongouyo zvake kuchikoro unotisa sport for few hours. Asi akanga aemployiwa nechikoro akutoziva kuti maPEs aya ndiye akudzidzisa, kwete kuti totumira teacher ane 6 years oramba dzidzisa vana PE. Zvinomuremera but kuna munhu asaita secoach its much more easier because ndokubasa kwake.
Mumwe womudzidzisi wemitambo yakasiyana-siyana pachikoro cheSacred Heart College muJohannesburg, Nathaniel Zondo, anoti akazvipira kudzokera kumusha gurukota rezvemitambo rikagadzirisa matambudziko akaita senhandare dzekuitira mitambo, midziyo uyewo nekushayikwa kwemari.
Ndoziva kuti ikonomi haina kumira zvakanaka, asi government ikaprioritiza tinogona kungosvika pavari panapa muSouth Africa. Mari iyori shoma ingaiswa kuti tiupgrade mafacilities edu. Ndofunga tinga improve a little bit. Every day kana ndichimuka mifungo yangu yese iri kumusha, and home is always best.
Murairidzi wekriketi muSouth Africa uyo akambotambawo mutambo uyu muZimbabwe, Vincent Herold, anoti anoda kuona muzvare Coventry vachipa mukana vanhu vane ruzivo rwekriketi kutungamira mutambo uyu muZimbabwe. Harold anotiwo kusapiwa mari yakakodzera kuvatambi ndiko kwakaita kuti vatambi vakawanda vabude muZimbabwe uye zvichavatorera nguva refu kuti vadzokere kuZimbabwe kunyange hazvo vachiti vane chido chekudzokera.
For better life opportunities. So looking back, I realized it was...
Ini ndakabva nechikonzero chekutsvaga mikana iri nani. Ndichitarisisa zvandakaita, ndinoona kuti ndakatura danho rakanaka. Saizvozvi ndiri kurairidza mutambo wecricket, zvakare ndichikwanisa kutamba pandinoona pakakodzera.
Mutambi wenhabvu akamboita mbiri kumusha Charles Nechironga anoti vatambi vose vanofanira kupiwa mibairo yavo yakakwana uyewo zvematongerwo enyika hazvifaniri kukanganisa kufambiswa kwemitambo.
Anyone ari kuita sport anofanira ngachiona mari yake kuti ararame bhozi nguva yesport ishoma. Saka panguva yaanenge achiri active achimhanya-mhanya achiri akasimba totarisirwawo kuti mutambi ngaapiwe mari yake yakakwana. Ngaaone mainsuranzi ake akakwana. Ngaagadzire upenyu hwake nguva yake yaanenge achitanga kutamba ipapo. Takatarisanawo nezvenyika savi zvinopindira kumitambo. Mitambo ngaimirireri mitambo ingave yebhora, ingave yetenesi, ingave ragibhi, ingave volleyball.
Active 5 Charles Nechironga uyo akasiya zvenhabvu ari kudzidzisa mutambo wetennis muSouth Africa parizvino. Anoti kana muzvare Coventry vakakwanisa kuti hurumende igadzirise nzvimbo dzekuitira mitambo kuwanisa vatambi midziyo nembatya naivowo vakazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mitambo.
Tinodawozve kuti vaone zvakakwana pama equipment, nhumbi dzavanopfeka dzinova ndidzo yunifomu, matenisi avanopfeka. Kutsaka kana vakasakwanisa kuwana mari nguva vari kutamba sport havaoni mari yekutenga marakets avo, havakwanisi kuzoona mari yekutenga bhutsu dzavo. Kana makunotambawo nechimwe chikoro kana makunotambawo neimwe nyika, munowanikawo makaita sei makamira chaizvo chaizvo.
Zimbabwe ine nyanzvi dzakawanda kunze kwenyika dzinotamba mitambo yakaita sekriketi, nhabvu, rugby, netball, basketball uyewo kumhanya. Parizvino vazhinji vavo vari kushandisa ruzivo rwavo mukudzidzisa vechidiki vekune dzimwe nyika. Vamwe vatambi vane mukurumbira vari kunze kwenyika vanosanganisira Kama Billiard uyo ari kutambira Kaizer Chiefs, Henry Olonga, Charles Coventry vanotamba cricket naDumisani Mhlanga anotamba hockey. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Musangano we Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, pamwe ne International Investment Forum, wapera nasi kuBulawayo vemabhizimisi nehurumende vachiwirirana kushanda vese mukuumba Zimbabwe itsva munyaya dzezveupfumi. Vaimbove mutungamiri weCZI uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vavusisa moyo vaudza Evans Zininga weStudio 7 mafambiro aita musangano uyu.
Mazvita henyu shoko hombe ranga riri rekutaurirana vemabhizinesi nehurumende kuti kana tichida kuti nyika isimuke takafanira kushanda tese. Takafanira kunzwisisana nekuti zvakakosha kwatiri semabhizinesi zvikoshewo zvakare kune vehurumende. Tine zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa dambudziko mukuita bhizinesi muno muZimbabwe. Saka tanga tichiti kushanda pamwe chete kutaurirana kunzwisisana kwakakosha chekutanga. Chechipiri tanga tichitaura maererano nemari inoshandiswa munyika. Nekuti mari yedu haisi kufamba zvakanaka, haisi kutenderera zvakanaka. Kwane mimwe misika yavepo inokanganisa misika yatinoti isusu formal sector.
Ndezvipi zvamunonongedzera kuti izvi ndo zvatichatevedza izvi mugore ratiri kutanga iri?
Minister of Industry vanga vachitaura kuti makambani anogadzirisa zvinhu muno muZimbabwe atinoti manufacturing companies akafanira kukura gore negore achikura at 5%. Ndo chinhu chakakosha chabuda.
Imiwo semunhu ari mune zvemabhizimisi munoona here zvichikwanisika kuti zvanga zvichitaurwa nehurumende nezvishuviro zvenyu vemabhizinesi zvigone kuzadzisika munguva pfupi iri kutevera?
Handifunge kuti zvichagadzirisika munguva pfupi. Takatarisira kuti tichashanda kwemakore ndofunga anosvika gumi chaiwo chaiwo. kuti tibate zvishuwo izvozvo nezvinangwa izvozvo zvatiinazvo isusu. Nekuti basa iri basa hombe, kwatiri kutangira tiri kutangira pasi chaipo chaipo kukwira tichiendera kumusoro. Saka pane mufambo uripo.
Avo vanga vari vaimbo vemutungamiri weCZI uye vari mukuru wekambani United Refineries Vabusiso Moyo vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Chikwata cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho wemakore maviri Lloyd Mutasa, asi chakatarisana negomo risina materu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri veDynamos vari kubvuma kuti panguva ino vanga vasingade kusangana neFC Platinum iyo iri kurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Asi semarongero akaitwa mitambo, mutambo uyu unofarira kuenderera mberi. Zvikwata izvi zviri kusangana mumandava stadium mangwana. FC Platinum iri pamusoro petafura yakatungamira ngezi nemapoints maviri panguva iyo Dimbare iri muhondo huru yekurwisa kuramba iri mPSL. Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvekare. FC Platinum ine murayiridzi wayo wenguva refu Noben Mapeza, apo Dynamos ina Lloyd Chigove uyo ane mazuva matatu chete achangopinda basa kwadzingwa Lloyd Mutasa. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti kugona kunenge kudada iri kutanga iri pamusoro sezvo iri pamusha, uyezve iri kuratidza kuti mumba mayo mune runyararo pane veDynamos. Mushure mekurohwa 3-1 triangle pakati pesvondo, uyezve nekuona utungamiri hwayo iri pamusoro chidimburwa kusvika pamapoints maviri, kugona kunenge kudada haisi kuzoita tsitsi neDimbare. Asi muteveri weDimbare vaWashington Zvakinyu vayambira kugona kunenge kudada.
Ndikuona mangwana tichivarowa iwo ngavasati dherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa pamakoresa rungotirowa, asi mutambo wemangwana tiri kuvarowa nemaproblems edu atinawo, asi gemu ramangwana tiri kuvarowa.
FC Platinum iri kuziva kuti ikatsvedza neDimbare ngezi ikarova Blue City mangwana zvekare inobva yasara nepoint imwe chete. Muteveri wengezi vaSolomon Mushangwe vanoti havasi kutarisira kudonedza mapoints panguva ino.
Isusu panguva inei hatingarwe netumatimu tudiki, nekuti tingatotikanganisira mapoints chedu isusu chete kungoti checheudza chete tosiya twakadaro.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvawo nemhuri yenhabvu ndeuyo uri muNational Sports Stadium nesvondo, apo Highlanders iri kushanyira Capes United. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Triangle, Harare City vs Chicken Inn, Sondo Chapungu vs Shabani Mine, Herentals vs Mutare City Rovers, Blue Chips vs Naturat. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti musangano wavo kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bata ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kulendingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abengani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Zakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona sesiwabona ama-factory angkhona ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabonga ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi, okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzo yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots hashtag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethule lamhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zize zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcweti kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli izinto ziyakhwela kodwa kulamuntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono umuntu ukhule kuhle kuyebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezizalwane zaseZimbabwe ezikhonapha ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazachine kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebelethemba kumkonomi waseZimbabwe. So into enhle sibili kodwa kuninga okumele kulungise kusesele zigwenxa eziningi sibili kodwa into enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali la?
Omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezizalwane zeZimbabwe yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele
izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanupf ngabantu beMDC ngabantu bezapu ngabantu bakankosana moyo laba ngavotanga lawo angithi izizalwane zaseZimbabwe singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bachiloku kuza ngeva kokunadzelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa isimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa eMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonder Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kusemaShingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza, sibe lo ward 14, ward 16, 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengehlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa bayakwazi ukuthi kumele ngiyecomplaina nga ngenxa ukuthi u-section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lophila lalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena liyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phambi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungenzwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthane eHarare Gardens benanza iviki labaphila nalesi simo emhlabeni jikelele ele International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso eDeaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila nalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela amavidiyo.
I-rap labo bebemangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba urechwa njani ngomuntu ongumama. Lokuthi rap imele iyereportwa whether ungubaba obanjwe ngumama kumbe umama obanjwe ngubaba kumbe umntwana obanjwe ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso yeDeaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekileyo laba abangakhulumiyo abangezwa endlebeni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo. Kufanane le clinic, kufanane le court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beklinikhi bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi leAfrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elilesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kubanga lomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesisimo. Inani labantu abaphila lesisimo lifika kunkulungwane phose ezingama-20 19,000 eHarare kuphela elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo nelesinye sezabelo zalo. Abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi emhlabeni jikelele babulawa imikhuhlane enhliziyo oyithukela lemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso yenziwe ngabenhlanganiso ye-The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imiphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma-trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathintambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama-bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe i-State of the Nation Address umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathintambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalele ephalamende umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathintambo abazehluleka ukuphuma lamabhila bazabizwa ukuthi bayechasisela idalele ephalamende ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathintambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnanga ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho enxa isizwe ngena ku parliament iyalingamabhi kodwa ibill yakhona kule draft department ku Ministry of Justice singazi ukuthi kula drafts amangayo ngoba kayiso zikwansi ukufika ku parliament kungazange ngobe le i public consultation uzulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhulu amathathu 30 days ngaba le drafting kube le public consultation izwe ngena ku parliament ibili yakho nasibhethwa. Hayi mbona ngathi mina abazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asethulekile.
Kungaba into engaphathisa yini lizwe?
Ukukhona phela njengathi njengomuntu wade ehulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angathi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuso sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisise umgadi wasalela nje wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwani ukuthi bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathele elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze usho ukuthi i-actat yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idale lephalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathi ntambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edale lephalamende asuzahambe nje ayekuthi ngehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba bengazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce 90 days engahamba kuthi ngoba akula sokuthi abilobi abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Alo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizanqikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kwintatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amabili lathoba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga athile FC Platinum kanye leLengezi Platinum Stars abhekane le midlalo engaguqula isimo sengalane. Iqembu leNgezi Platinum Stars lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBarber Fields kuthi eleFC Platinum lizemukela ele Dynamos enkundleni eMandava. Iqembu leNgezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona elixhuba nzima kulonyaka libe selithandazela ukuba ele Dynamos lona elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise eleFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili kuthi eleNgezi lile miklomelo ngamashumi ayisithupha. kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle ukuthi leHarare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Cape United enkundleni National Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Caps.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamasu azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leChapungu lizadlala leChapane Mine ngase-Ascot, iqembu leRentals lizancikilana leMthare City ngaseRufaro Stadium, kuthi eleBulawayo Chiefs lizadibana leNiprut ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leYada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa koBulawayo uThulani Dube owazakala ngokuthi nguToots #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Baya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunya. UThutsi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu ke uHashtag eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa eminyama komahlaba ithwale emahole ngikulele khona. Ngifunde eChazi Primary leChazi Secondary. And a part of my education ngafunda ngikhona lapha e-town lakoBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly ngasensiya kweHS Primary lapho engaqedisa khona iprimary level yami lesecondary level yami.
#touch uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo ende kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa kukuthi iphupho langkhona lifika ngiyabe sengilami sengi ngihle ngivuke ngirekhode iphupho langkhona kufoni yami.
Hello, was a Friday. Silo Toots #touch. Umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenzela abantu abachiyene ukumangalisayo kodwa omqoka ukuthi ongu producer wami nguJoe Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela upre 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale.
Kayikhale Tootsi pre 14
azosebenza lo Sathuli elinye njalo futhi supporter le Highlander lo Lloyd Sibanda okubizwa kuthiwa ngupasi. Ngahlabela lo Precious Dube oyiperformer ku Hashtag Entertainment iqembu engilawulayo, and ngisebenze njalo le platform 1 lapho esike sahlabela khona ingoma yabayinye nje
aswelakali emdlalweni yenguqu yeboso ngoba engumsekeli wayo omkhulu kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo, including being an accounts clerk and at the same time acting, and at the same time ngase ngidlala ibhora, ngidlalela ama juniors the Highlanders, and itimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo. Angizange ngilahle itimu, ngaqhubeka ngisupporter, and manje ngitshengisa ukuyisupporter kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane.
Uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho. Kukhona upheka yini kwamanje wethu lana?
Nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i Two Tire album. Iyaphuma ilama CD angu 2 i album esiyenza manje. Ongangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo. Because uma senza i launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule. Yimi uthutse we hashtag umfana wokugodla umnyama kamahlaba ithwala.
Ngutholani Dube bambiza Toots hashtag utholakala kontongaziwelene kontuthi ziyathunqa omfazi utshaya indoda emagumeni skies wabulawyo phela nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki Studio 7 kuhlelo Woza Friday ikabulamukeza Jesus Butler ngithi libe lempela sonto elithulela bye bye.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Toots hashtag umhlabeleli ovela kobulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Igama nguChris Gande, asidibaneni ngeviki ezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusuka 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chekubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.